Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo gunyana 22, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muNew York muno muAmerica kumusangano wechimakumi manomwe neina kana kuti 74th United Nations General Assembly uyo wakatanga svondo rapera.
Ini ndauya pano pachipatara ndine munin'ina wangu ari kurwara. Ndinouya makuseni handikwanisi zvekuti ndidzokere kumba because mari yacho yetransport ndinoda 4 bond kuenda nekudzoka.
Kuondomoka kwehupfumi munyika kuwedzera kutambudzika kwehama dzine varwere muzvipatara zvakadai separenyatwa uko vana chiremba vasiri kuendawo kumabasa. Chikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors chinokunda Lesotho mumutambo weAfrica Nations Championships. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika muNew York muno muAmerica nezuro kumusangano wechimakumi manomwe neina kana kuti 74th United Nations General Assembly uyo wakatanga svondo rapera. Musangano wegore rino wakanangana nekushanduka kwemamiriro ekunze. VaMnangagwa vanonzi vachatorawo mukana wemusangano uyu kukurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe. Nezuro mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato reZANU-PF vakasangana nevatsigiri vebato ravo reZANU-PF makare muNew York. Vatsigiri veZANU-PF vakabatanawo nechikwata cheDecember 12 Movement vari kuratidzira kumusangano uyu vachikurudzirawo kuti zvirango zvakatemerwa nyika zvibviswe kuchitiwo vebato rinopikisa reMDC nevamwewo vemasangano akazvimirira vari kuratidzirawo vachida kuzivisa pasi rose nekwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yavaMnangagwa. VaMnangagwa vari kuperekedzwa nechikwata chine makurukota anosanganisira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo, gurukota rezveupfumi waMthuli Ncube pamwe negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo uyewo Governor veReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya. VaMnangagwa vari kutarisirwa kutaura kumusangano uyu nemusi wechitatu. Kuondomoka kwehupfumi munyika kunonzi kuri kuwedzera matambudziko ehama nevashamwari vane varwere muzvipatara zvakaita separenyatwa uko vana chiremba vasiri kuenda kumabasa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yakaitwa neStudio 7 pachipatara cheparirenyatwa inoratidza kuti veruzhinji vanorwarirwa vari kuswera vari pachipatara ichi vakamirira kuona varwere panguva dzekuona varwere vachiti zvinhu zvakavaomera kuti vange vachimbodzokera kudzimba vozodzokazve sezvo mari dzekufambisa mumichovha dzakakwidzwa zvakanyanya. Mumwe wevanhu vanoswera pachipatara ichi ndemumwe mudzimai uyo angoda kuzivikanwa nezita rekuti Mai Miranzi. Amai Miranzi, avo vane mukoma wavari muchipatara, vanoti kana vangoya panguva dzekushanyira murwere dza6 mangwanani, vanozobva pachipatara pamushure mekuona murwere nenguva dza6 dzemanheru. Amai Miranzi vanoti vanoswera nenzara.
Totogara pahospital tiri mangwanani panapa ma7 toswerera nenheru. Pasina kana nei kutambudzika kwatinoita kunoku mari yebhazi yacho kombi ino $7 kuye mutaundi kuzobve kumutaundi kuye kunoparira nyatwa kwakutoswera apa chekuhya hapana upenyu hwacho hwatotomera
amai miranzi vanotiwo kunyange hazvo vari vanhu vabva zera vanotofamba netsoka kubva mudhorobha mavanenge vaburukira kuenda kuchipatara cheparire nyatwa
tikato chema chema nemakombi akati $5 kuzobva mutaundi totogidhange tsoka kuuya kuno
amai rumbidza ishumba vane murwerewo zvakare muparire nyatwa amai shumba vanotsigirawo zvataurwa naamai miranzi vachiti kudhura kwemari dzekufambisa ndiko kunovapa kuti vangoswera havo pachipatara apa
ini ndauya pano pachipatara ndine munin'ina wangu ari kurwara but zvinhu zvatondiomera pandinouya makuseni handikwanisi zvekuti ndidzokere kumba ndinotongoswera pano because mari yacho yetransport ndinoda four bond kuenda nekudzoka saka tikatasa kuti visiting hour tine mavisits matatu saka ndinenge ndichida at least 4 times 2 tozoti times 3 saka imari yakawanda yandisingakwanisi kuwana pazuva handishandi ndinotomirira kutengesa kwandinoita saka ndiri kuona kuti mavisits iwaya akuomera vanhu vakawanda handisiri nindega tinotoswera pano takawanda zuva rese kuti tingoti tikamuona makuseni masikati nemanheru tozoenda kumba usiku chaiwo
kunyange hazvo vane varwera ava vachiswera pachipatara apa vanotiwo kusavapo kwana chiremba kunowedzera matambudziko avo sezvo hama dzavo dzisiri kurapwa uye vachingowana pasina shanduko vana chiremba havasi kuenda kumabasa vachiti havasisina zvikwanisiro zvinoita kuti vaende kumabasa avo vamwe amai vada kungozivikanwa nezita rekuti kukuwe vati zvinosuwisa kuti zvavanenge vangosiya varwere vavo vari ndizvo zvavanongowana vari
muchipatara matabvamo hamuna chinhu chiri kufamba varwere vari kunetseka vana chiremba hakuna vari kuuya kuzoona varwere varwere havana chavari kuona havana kungoradzika izvi tiri kubudamo tangosiyawo zvatinogona kungosvika kuti wakadii wakadii anokwanisa kutaura anotaura asingakwanisi hakwanisi and vamasisters varimo vanoti hatikwanisi kuwedzera mushonga kana uchinge wapera kana kuti tinyore prescription kutenge mushonga zvofanira kuitwa nana chiremba saka pari zvinezvi vangoriwo kungobatsira varwere sevanhu vakangodzidza basa ravo mushonga kana uchinge wapera ndizvozvo vongomirirawo maybe pavachadzokera
vemachechi pasi pemubatanidzwa wezimbabwe christian heads of denominations vanotiwo vakanyora gwaro kumutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vachitaridza kushushikana zvikuru nekurambodzikira kwezvinhu munyaya dzeupfumi vachitaura nestudio 7 reverend kenneth mutata vezimbabwe council of churches vanoti vemakereke vanoona sekuti kuramboderera kweupfumi kunokonzera kusagadzikana kwezvinhu munyika ukuwo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kushaya simba kwemari yemunyika ichienzaniswa nedhora rekuamerica pamwe nekudhura kwemitengo yezvinodiwa nemunhu zuva rega rega zvave kusiya mhuri zhinji dzichinyura zvakanyanya kupinda muurombo ndakamirira studio 7 muharare ndine rutendo mawere
Bato reZANU-PF rakaramba iri nechigaro chemiriri weZaka East muparamende muchine mekukunda kwava Clemens Chiduwa vebato iri musarudzo yebyelection yakaitwa neZuro. Mune imwe byelection yesarudzo yemakanzuru yakaitwa kuWard 15 kuInsiza vakakwikwidza vakazvimirira vaShepherd Juta ndo vakakunda. KuZaka East vaChiduwa vakawana mavhoti zviuru zvinomwe zvine zana negumi nepfumbamwe kuchiti vaivatevera vaDerek Charamba veMDC vachiwana mavhoti chiuru nemazana mashanu ane gumi nezvisere. Mukuru wesangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI amai Rindai Chipfunde Vhavha vanoti sarudzo dzakafamba murunyararo kunyange hazvo pakaitawo matambudziko pano nepapo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kuvhota kwakavhota murunyararo. Takazongowanawo mafew incidents ekuti pana traditional leader sabhuku vakaenda kunovhota vakapfedza pati regalia yezano PF asi vakazoda kuvhara pati regalia yacho kwozoita mapati agents zano PF neMDC Alliance vanga vane mapati agents vakawanda mamaterials nokuvhotwa zvakayanga zviri pagara rakanaka mamaterials anga akawanda uye zvaanga aripo on time kuvhotwa kukavhotwa on time. Then maresults takazoona kuti zvaka East yakaenda kuzano PF asi kuinchiza RDC ward 15 candidate yakazvimirira ega independent zvinde yakaona election iyo zvongokurudzirawo vamwe kuti chero kuti uri kubatawo diki kana kuti uri independent unokwanisa kutongoona election kana uchinge uchiofa mapolicies anofarirwa nemavoters.
Tinoonawo vemapato anopikisa vanombochema kuti sarudzo dzebyelection dzinovanetsa kukunda nenyaya yekutyisidzirwa kunenge kuchiitwa vanhu munharaunda dzinenge dzichiitwa mabyelection. Zvinhu zvamakasanganawo nazvo here mukutarisa kwamaita maelection?
Takaona kuti papre-election makampeni panenge pane pakuvhundutsirwa kuti mukasati vhotera muchazviona uyezve matraditional leaders anasabhuku dzimwe nguva ndo vanenge vachifamba vachiita partisan kusapota rimwe bato. Izvo ndo zvatinoona kuti zvinopa kuti vamwe vanhu vange vachivhundutsirwa zvavo kana kutya. Asi sezvatoona kuinchiza ndezvokuti chero zvikataurwa zvikavhundutsirwa asi vanhu kazhinjisa vanozoshandisawo nguva dzavo pakuvhota vovhota nesarudzo dzavanenge vachida nomunhu wavanenge vachida pamwoyo pavo. Sokazvongokurudzirwa kuti vanhu vange vachienda kunovhota uyezve vachiziva kuti vhoti yavo iri secret ende vakasununguka pamutemo wenyika kuvhotera bato ravanenge vachida kana kuti munhu wavanenge vachida uyezve vanofanira kunge vachiripota idzo dzinyaya dzakadai kuzimbabwe electoral commission nokumapurisa nezimbabwe anti-corruption commission nezimbabwe women rights commission kana vachinge vasangana nenyaya idzidzi dzekuvhundudzirwa dzinenge dzichiitwa vanhu panyaya dzokuvhota.
Mabyelection mazhinji vanhu vanonovhota vanoita vashoma. Vakavhota rondo runo kuincisa nekuzaka East vakabudawo zvakadii?
Aha, sekuincisa totoona kuti akahwina Jutta Shepherd anga achingowana 287 votes. Very, very low turnout zvichireva kuti vakaenda kunovhota vanga vari vashoma sterek. Kwozoita nokuzaka futi tinoona nemabyelection akawanda izvi makaita mwedzi wapera mafigures edu ari kudzikira pasi zvokuti.
Vanga vari mukuru wesangano rinoongorora sarudzo rezesni amai Rinda Chifunde Vhavha vari parunhare nestudio 7.
Hurumende ichitevera zviri mubumbiro remitemo iri kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution. Ko, izvi zvinobatsira here vanhu vari mudunhu remasvingo? Mukuziya nyaya iyi tichange tiri kumasvingo nemusi wemuvhuro uno Gumiguru 23. Uyai musangane neni Blessing Zulu weStudio 7 takabatana neMedia Center paChevron Hotel nenguva dza10 mangwanani kuti tizeye nyaya iyi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wedare reparamende muAmerica amai Nancy Pelosi vashoropodza urongwa hwemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump wekuda kutumira mamwe mauto eAmerica pamwe nezvombo zvemuchadenga kuSaudi Arabia neUnited Arab Emirates vachiti nderimwe rematano ehurumende yavaTrump rekuda kunzvenga paramende. Migwagwa yemuguta guru reEgypt reCairo yanga yakavharwa yakazadzwa nevanhu nezuro mangwanani apo mapurisa akaisa nzvimbo dzekutarisa vanhu muguta rose. Mazana emauto aiva akapakata zvombo pamwe nemapurisa akanga akapfeka nhumbi dzekudzivirira mirizhonga vaifamba muTahrir Square, imwe nzvimbo dzakaitika mirizhonga usiku hwechishanu uye nzvimbo inosimbotangira kuratidzira munguva dzadarika zvakaona kudonedzwa kwevaive mutungamiri wenyika vaHosni Mubarak. Makateerera kustudio 7 tichitepfenyura tiri muWashington DC. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove westudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, 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 muri Zimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tinava Stevens Banda, umwe wevechidiki anorwira kodzero dzevanhu munyika, tichikurukura pamusoro pedanho rakatorwa nana chiremba rekusadzokera kubasa. Eva Spanda, ndinomugamuchirai muchirongwa. Mukoma, zviri kufamba here?
Nosimba komangu tine makati vabe vavateereri.
Aiwa, ndine chivimbo chokuti vateereri vari kufara vachikunzwa ipa radio. Neniwo ndikufara kuva nemi pachirongwa, ndane nguva yakati rebei tisina kukurukura nemi.
Ichokwadi mukoma, tetiripo tichimborwira kodzero dzevanhu muZimbabwe.
Aiwa, takunzwai. Ngatichibatai kanyaya iri muchirongwa nhasi mukoma. Ana chiremba vanga vaine zvichemo zvavo. Chekutanga changa chiri chekuti mukuru wesangano rana chiremba vaPeter Mugombei vanga vambotsakatika. Vana chiremba vakati havasi kudzokera kubasa kusvikira Dr. Mugombei vawanikwa. Zvekare pavati havasi kuenda kubasa kusvikira hurumende yavapa mari yavaruchemera. Chinapfuura takaona Dr. Mugombei vakawanikwa. Asi nanhasi vana chiremba vari kuti mapadza pasi hatisi kuenda kubasa. Panguva iyi kune vanhu vari kufa nenyaya yokuti havasi kuonekwa nana chiremba. Seumwewo anorwira kodzero dzevanhu munyika, muri kuzvitambirawo seizvi?
Chekutanga tinofanira kutarisa kodzero yana chiremba. Vana chiremba vanhu vane mhuri dzavanofanira kuchengeta ndizvo. Chechipiri tinofanira kutarisawo varwere. Vana chiremba vanofanira kunge vachitarisa varwere vari kurarama sei. Iyo inofanira kunge iri tarisiro yehurumende kuti vese vaviri vari kurarama, chiremba nemurwere andizvo. Saka kana chiremba atadza kuwana mari yekuti aende kubasa, anozokwanisa sei kuti anoponesa murwere? Hatingati vana chiremba vagona basa pakunoratidzira kuti tichada basa nekuti nenyaya yekuti mari yedu ishoma. Hurumende yaifanira kunge yatanga yotarisa ana chiremba kuti vana mari yavo yakakwana here, izvinotaura kuti murwere awana kodzero yake kuti ararame.
Asi tichitarisa nyaya yekuratidzira kuri kuitwa nana chiremba, tikatarisa basa rekuva chiremba, ana chiremba vanotora mhiko yekushanda nemazvo munyaya dzeutano hwevanhu. Nechirungu tinoti take an oath to save lives. Asi pari zvino ana chiremba havasi kuzviita. Vanhu vari kufa nenyaya yekuti ana chiremba vari kuvadzosera kumba. Tipewo maonero enyu pamusoro peizvozvo.
Zvakafanana navamunangagwa vakatora mhiko vachipinda muofisi, but havana kuzozadzikisa mhiko yacho kuti ndichasevha vanhu vezimbabwe. Vakuseva he's saving his personal interest instead of saving personal interest of general Zimbabweans. And it vana chiremba vane mhuri yekuchengeta, vane extended family yekuchengeta, and at the same time vane the nation to save. Saka tinofanira kunge tichiona space ipapo pakadaro. Chienda mberi zvekare, vanhuwo venyama, vanhuwo vanorarama munyika tirirama. Zvinhu zviri paground, zvinhu zviri pabepa hazvichipindirani. Saka vanofanira kubalansisa kwese kubepa nekunyika, handitika. Sangati zvekuti ivo vaseve nyika nguva imwe chete vachisevhawo famili yavo.
Saka zvino sezvo hurumende isina mari yokugadzirisa zvichemo zvemunhu wese ari kuda kuwedzerwa mari yake, chii chinofanirwa kuitika kuitira kunyaya iyi igadziriswe?
Hurumende iripo pari zvino ngaingovazivisa kuti yafeila. Hapana anovarova nekuti kana hapana anovasunga kuti madividani mafeira, handizvo. Vakati adhinda tafeira, everybody will come on table votaurana voonesa kuti oright, what's the way forward for Zimbabwe, general citizens of Zimbabwe. Ndo zvatiri kuda pari zvino.
Hamungati hurumende nayo ari kutora matanho ekugadzirisa nyaya iripo here?
Tinenge tichitonyeperana ndikati hurumende iripo iri kutora matanho ekuti nyika ienderere mberi. Kana reti ichikwira zvisazvamboonekwa pano pasi, hakuna kwatetichienda.
Aiwa, takunzwa izvi, tinotenda zvikuru vasibanda nekupinda muchirongwa. Nguva ndiyo ingoti yadyanana. Saka ndongoti thank you so much nekupinda muchirongwa mungoma.
Ndinotenda vamaikoni.
Muri Zimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Nhasi muchirongwa tanga tina vaStevens Banda, umwewo wevechidiki anorwira kodzero dzevanhu munyika. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @bigmike3 bigmike3. ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzikurukure panapa pachirongwa chedu chive chidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo. Muri Zimbabwe, nguva yangu ndiyapera. Anokoneka nemufaro, ndine wenyu Michael Hove. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu cheve chidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana neve chidiki munyika. Muri Zimbabwe, bye bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike. Iye zvino tokupai chirongwa chezvechitendero chamunopiwa naTanonoka Wande weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande, ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwezve chirongwa chedu chezvechitendero. Nasi tinoda kutarisa kusununguka kwemakereke kuita basa rawo muZimbabwe munguva yeutongi hwava Robert Mugabe. Kutibatsira panyaya iyi tina Reverend Rebecca Makai vari mudunhu reMinnesota munomo America. Reverend Makai, tinokukwazisai.
Ee, Makai nizvenyi kokova Wande.
Tangatida kuzivavo kuti imimi mumakore 37 eutongi hwava Mugabe kubva pawana Zimbabwe kuzvitonga kuzere, imi vemakereke maishanda nehurumende yavo sei?
Regai nditange nekuti tichirangarira mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vacomrade Robert Mugabe, regai ndiperuremekedzo kubasa guru ravakabata, uye ndichichema pamwe chete nemhuri yeZimbabwe uye zvekunyaradzana nemhuri yavo yavacomrade Robert Mugabe. Ndichiziva kuti ichokwadi kuti kungava namafungiro nematauriro, asi nokuda kwokuti isu tiri maKristu tinongochema nevanochema sezvinotaura shoko raMwari, tichifara navanofara, uye ndichida kuti ichokwadi for 37 years dzakatonga vaMugabe munyika yeZimbabwe, toda kupa kutenda seumwe wevafundisiwo anobva munyika yeZimbabwe, kuda kupa kutenda kuti munyika medu makanga mini inonzi freedom of religion. Asi freedom of religion yatakanga tinayo yakanga ichitongwa nekuti takanga tiri maKristu. Chakanga chichinyanya kusimudzirwa munyika yeZimbabwe chatakanamata Mwari vaMugabe vachitonga kwe 37 years. Machechi takanga takasununguka kunamata, takanga takasununguka kuparidza, chero pawafungira kuparidza kada kunomira pasipegetsi ndiwe, kada kunomirawo pachigwenzi chako uchiti uyaimose tinamate Mwari ndiwe, ukadawo kutanga chechi kuti vadikani uyai tinamate pano ndiwe. Saka tora kutenda kuti pa 37 years nekutonga kwava Mugabe, machechi hatina kumbonzi varai, hatina kumbonzi musanamati, hatina kumbonzi vafundisi vari kusungwa vachiisa majeri, hatina kumbomanikidzwa kuti titende zvatisingade kutenda, hatina kumbomanikidzwa kupesana nesoko raMwari. Asi kuti pa 37 years nekutonga kwava Mugabe, machechi takanga takasununguka kumira pazvokwadi yaMwari kune avo vaizviti maKristu munyika yeZimbabwe. Zvinotipa kutenda nekuremekedza kuti tava nyika yechiKristu Zimbabwe.
Pane pamakambokonana navo here panyaya yezvechitendero semukuru wehurumende?
Tandingangoda kutaura kuti inini hangu seindividual uye semunhu asiri munyika kwenguva yakareba, handina mhinduro yekuti pandinoyatsoziva pari spesifiki pandingati vaMugabe vakanyetsana nevakuru vemachechi handina kupanzwa, uye kuti handizivi kana paripo, asi handina kukwanisa kuziva kuti ndepapi pazvakaitika.
Munyaya dzekupindira mune zvemakereke, pane pavakambopindira-pindiravo here munyaya dzezvechitendero?
Chandingade kutaura ndechekuti sekuziva kwatinoita kuti President Robert Mugabe vaive mutendi watinoti a staunch Catholic, vaipinda paSacred Heart Cathedral iri mutaoni muHarare muya, vaenda nemhuri yavo kubva vachine mudzimai wokutanga mai Salim Mugabe vachizoenda zvakare nemudzimai wavo mai Grace Mugabe senhengo yechechi. Saka nekuda kwokuti aive mutendi anga akazvipira, anga akadzidziswa nemafata, kwakutama sekuziva kwatinoita kuti vasvike pavari vaMugabe vakabva mumaoko emaKristu maCatholic. Saka kuti ndikwanise kuti vaipesana nekutenda kwechiKristu, ndinofunga kuti vakanga vachitonyanyisa kusimudzira chinonzi chiKristu, zvaakutotishamisa kuti vamwe maKristu tiri kutobheka down pane pozisheni yakanga yakatorwa navamugabe vachidefenda soko ramwari.
Mataura kuti vakanga vari vechitendero checatholic vairatidza kurerekera kukereke imwe chete here?
Hongu ndinangoti vaizvirakidzavo kuti mukatorike, asi chinhu chandakanyanya kuona chandakadzidzawo kubva kuna vamugabe ndechekuti vaingoremekedza vafundisi vari pamberi pavo. Vakaendawo kuvazayoja vaingonozvininipisawo, vakanga vari munhu anozvininipisa kana vaenda kuvanhu vamwari.
Aiwa, nemashoko iwayo abva kuna mufundisi Rebecca Makai vari mudunhu reMinnesota muno muAmerica. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Reverend Makai, tinokutendai zvikuru nenguva yamatipa.
Aiwa, tinotenda vawande mazvitane miona kuti pomukana wakadaro.
Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka kusvika tasangana zvesvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu Isimba katinoshandisa mune chino chirongwa.
Hurumende ichitevera zviri mubumbiro remitemo iri kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution. Ko, izvi zvinobatsira here vanhu vari mudunhu remasvingo? Mukuzeya nyaya iyi tichange tiri kumasvingo nemusi wemuvhuro uno Gumiguru 23. Uyai musangane neni Blessing Zulu weStudio 7 takabatana neMedia Center paChevron Hotel nenguva dza10 mangwanani kuti tizeye nyaya iyi.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chenyika chemawarriors chapinza gumbo rimwe chete mumafinal e2020 Africa Nations Championships aya chaitirwa kuCameroon. Michael Kariati anotiudza kuti izvi zvauya sei.
Chikwata ichi chaswedera pedyo nemafinari e2020 Africa Nations Championships kana kuti CHAN mushure mekurova Lesotho 3-1 mumutambo wekutanga wemitambo miviri muNational Sports Stadium nhasi masikati. Zvibodzwa zviviri zvabva kuna Prince Dube nechimwe chete kubva kuna Wellington Taderera zvapa Zimbabwe kukunda pamberi pechaunga icho changa chibhadhara mari inoita iyo madhora 10 emuZimbabwe kumativi enhandare anga achinzi ndiwo akachipisisa. Mutambo wechipiri neLesotho uri kutarisirwa mukupera kwemasvondo maviri kwakare kuLesotho uyezve mumaseru. Chikwata chinenge chabudirira chinozobatana nezvimwe zvikwata 15 zvinenge zvabudirira muAfrica kuenda kumafinari ayo achaitirwa kuCameroon. Kukunda kwemaWarriors uku kwafadza murairidzi wechikwata ichi Joey Antipas uyo akatambizwa basa iri achitsiva Sunday Chidzambwa.
It was good to win at home and we take confidence from that going to the second leg.
Antipas abatana nevamwe muZimbabwe vari kufarira kukunda kwechikwata chavo mushure mekutatarika mumitambo miviri World Cup iyo Zimbabwe yakatamba neSomalia. Mutungamiri weZimbabwe National Soccer Supporters Association vachama mushamaidze vanoti vari kufara zvikuru nezvaitika nhasi masikati izvi.
Inini ndirikunzwa kufara semunhu anotungamirira masupporters muZimbabwe, ndirikunzwa zvichindifadzawo kuti at least vanhu vane chido nebhora kuti tikwanise kuzadza maground yetu tichisupporta maWarriors.
Zimbabwe yabudirira kuenda kumafinari ese Africa Nations Championships kubvira makundano aya avambwa muna 2009. Izvi zvinoratidza kuti nhabvu munyika haisi kuwira pasi, kunyange hazvo Zimbabwe iri kurasikirwa nevatambi vakawanda vane tarenda vari kuenda kune dzimwe nyika uko kunobhadharwa mari yakanaka pese panopera mwaka wenhabvu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni jonga kande miri ndichikuonekai ndichikusiya mina Gibbs Dube.
kuisika tisenda baku VOA.